ndino kuchinganidza ine mufaro ini ndini Tanano Kawande ndichiti heino misoro yenhau dzanhasi chipiri chikumi 5/2018 MDC Alliance inofora muHarare ichienda kunopa zvinyuto zvayo kuZimbabwe Electoral Commission. Dzimwe nhengo dzeMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa dzakakundwa kana kurambidzwa kupinda musarudzo dzekutsvaga achabirira bato iri dzinoti dzava kupinda musarudzo dzakazvimiririra sezvakaitwa nomumiriri weHarare West Muzvare Jesse Majome. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission inoita urongwa hwokuzivisa vari kuda kukwikwidza musarudzo zvavanofanirwa kuita kuti vanyorese mazita avo. America inodoma mumiriri wayo mutsva muZimbabwe vaBrian Nichols, avo vari kutora basa rakasiyiwa naAmbassador Harry Thomas Jr. Hurumende inoti nyika yakwanisa kukwezva mabhizinisi achadyara mari inoita mabhiriyoni 16 emadhora, izvo zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi mutoro mukuru kuti izvi zviitike. Muchirongwa The Connection na 8 PM tiri kutarisa kuratidzirwa kwaitwa neMDC Alliance muHarare nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana vokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.